Gakava iri raitirwa pa Cape Event Center pa Belmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. Ange achikokera gakava iri mutori wenhau Christian Welker wenhepfenyuro yeNBC uye ari mutori wenhau wekambani iyi kuWhite House. Nyaya dzakurukurwa dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kugarisana kwemarudzi, kudzivirirwa kwenyika, kupindira musarudzo dzemuAmerica kunonzi kuri kuitwa neIran neRussia uye China, utungamiri, mamiriro ekunze nedzimwe. Panyaya yechirwere cheCOVID-19, vaTrump vati vane gwara rakajeka rekugadzirisa dambudziko iri.
So, as you know, 2.2 million people modeled out, we're expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now.
Asi va Biden vati va Trump vakundikana zvachose.
220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I take no responsibility initially. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America. We're in a situation where there are 1,000 deaths a day now, 1,000 deaths a day, and there are over 70,000 new cases per day.
Kunyangwe hazvo munguva zhinji panenge pachiitwa magakava akadai pasingawanzotaurwe nyaya dzevana vevanenge vachikwikwidzana. VaTrump vaunza nyaya yemwana waBiden, Hunter Biden, vachiti akaita zveuori achidyidzana nenyika dzakaita seUkraine.
His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that. And he didn't have a job. As soon as he became vice president, Burisma, not the best reputation in the world, I hear they paid him $183,000 a month. Listen to this. 183, and they gave him a $3 million upfront payment.
All right.
And he had no energy.
I'm going to let the vice president respond to that quickly, and then I need to get to a question.
See, va Biden, varamba nyaya iyi.
Nothing was unethical. Here's what the deal. With regard to Ukraine, we had this whole question about whether or not, because he was on the board, I later learned, of a Burisma, a company, that somehow I had done something wrong. Yet every single solitary person, when he was going through his impeachment, testifying under oath who worked for him, said, I did my job impeccably. I carried out U.S. policy. Not one single solitary thing was out of line. Not a single thing, number one. Number two, the guy who got in trouble in Ukraine was this guy trying to bribe the Ukrainian government to say something negative about me, which they would not do and did not do because it never...
VaTrump vativo ivo chete ndivo vane mazano akajeka ekusimbaradza upfumi hwenyika yeAmerica. Asi vaBiden vati vaTrump vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhwo hwavanoti hwaenda kumawere. Imwe nyaya yakurukurwa ndeyekuda kupindira kwenyika dzakaita seRussia neIraq musarudzo dzemuAmerica. VaBiden vati vakasarudzwa kutungamira nyika, vanobudira nyika idzi pachena vachiti hadzifaniri kupindira munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Asi vaTrump vanoti vaBiden pavaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vakakundikana kuita izvi. MuAmerica vanhu vanovhota neuwandu hwavo mumatunhu avanenge vari kana kuti Electoral College. Izvi zvakasiyana nedzimwe nyika dzekuti anenge avhoterwa nevanhu vakawanda nyika yose ndiye anenge akunda musarudzo. Matunhu akakosha kuti munhu abudirire musarudzo dzemutungamiri wenyika anosanganisira Pennsylvania, North Carolina, Florida, Michigan, Ohio nemamwe. Kuti tinzwe kuti gakava raonekwa sei mune rimwe dunhu rakakosha reOhio, tabata chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo kuti vaona sei gakava ranhasi.
Chekutanga ndoda kungotenda vatipa debate iri nekugadzirira kwavanga vakaita. Vapreventa zvakanyanya sire zvakaitika musi wokutanga zvavaita kuti uyo achitaura mumwe anenge achitaura, umwe achitaura mumwe anenge achitaura. Totanga navaTrump. VaTrump vanga vakagadzirira kuti ndoda kukrasha mhuri yekwavaBiden. Vanga vasina kugadzirira kuti ndoda kukrasha zvichataurwa navaBiden. Saka vanga vachimboenda off topic because vanga vakagadzirira mibvunzo isipo. chavagona chete ndechekutizo vakwanisa kukonesa vaBiden zvavakatadza kuita vari vice president zvinova ndozvaanga achikuta kuti zvavakutaurizwa kwadii kuzviita zvavakutaurizwa kwadii kuzviita tozoenda pana vaBiden vaBiden vanga vakagadzirira zvakanaka chaizvo pane dibeti iri because ivo vanga vachiziva kuti vanhu vandoda kutaura navo ndivo vai vachandivhotera kwoita panongati vaBiden pavatadza ndepekuda kupindira kana kuinterrupta vaTrump vachitaura ipapo handaona fanika vanga vakashatirwa chaizvo nhasi vanga vari prepared kuti Trump akakundidai nhasi ndoda kumupindura ndomaonero andaita
gakava ranga richionekwawo nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe kumativi mana ose kusanganisira kuchek republic uko tabata vawalker mzimuto vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti phd pachek university of life sciences avo vati magakava aya akakosha zvikuru nekuti
ichi chidzidzo chikuru kunyika dzakawanda kunyaya dzatinoti dzichiri kukura mudhemokirasi nyika dzichiri young they are young in democracy dzakafanana naZimbabwe nedzimwe dzakadaro dziri kuAfrica iri kungoratidza pachena kuti utungamiri hunobva kuvanhu kana uchida kutungamira unofanira kupihwa utungamiri nevanhu uye kana masvika panyaya dzematungirwo enyika unofanira kunge uchiratidzawo vanhu kuti chii chaunoda kuitira vamwe
magakava aya anorongwa nekomisheni yakazvimirira kana kuti commission on presidential debates sarudzo dzemutungamiri wenyika yeamerica dziri kuitwa musi wa3 mbudzi kunyange hazvo vamwe vanhu vatotanga kuvhota ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu